Bato retripo sirinoti, nengo dzaro sere, sakaro wane zuro maneru kubikita, mweche tewachivi, uye vatana atu kwa gutu, mwenyaya zarinoti, zineche kuita neze matongerwe enyika. Kubikita, varo batimkue, na avata sari ramasaza, wakasukiru wapastoro za opanyika, wakaro wazakaibisisa, nema nonzi watsigiriwe zanpefa, eva ni motukari zebato ravo. Vamasaza, awaka vama zinovati, wangu watsigiriwa nomwe, wakaro wawo, uye, waka mangaranyai kumapurisa epa bikita.
Ainda kanga nakato gara pabawa ne mafesa ngobawa pangwini ndakato barango svikirwa kana tuda kutenga ndakato otherwise ma customers anditi after that ndipana kato barana ndunzi ah uya kunotitaurira ndipana kato ndati wazi moto yango akapaka ndipana kato ndakato ro wipe up ah wala kai pieces animboma nima woku chaiwo zve ah ndakato hostel
Kugutu South, kanzura we triple C, we ward 37, wa Jeffrey Tage Mari, wanoti iwe ni wangu wawa shanu, wariku gara makomo. Mushine mekuru wane kuzingiriru, wane watzigirive nengo, ziriku mirira zani pio msarizo, zidarele paramende, wapupura ito gare epi.
Atingati huli sevi ya sasha, asika na munduru kutengu, vete, nengo zingu zingiriru ya sevi, kwa lote mika ndingwa, ili momo akomo, utakaru wazi, wabu hizi, jaka faini kutuwa vana sevi.
Varikumira triple C kuchivi sendro musarudu zedare reparamende wapita makotose vanoti imwe nengo yavo pa Edwoma Pamura wakamanikidza kuenda muupoteri mushure mekuro wazo kaibisisa nevanofungidzirwa kuti vatsigirive ZANU-PF avo vakange vakanongedzera futi mumusoro nezuro.
Saka kwakauya mota yakaburuka munhu anga akabata futi akavatendekera futi achivafundudzira kuti vapinde motikari mavo sivo vakangoti vo hai kusikufande kupi vachibva vatiregai nditisi haiko zvino vakavanda chiro ndingaziva kwavari handigona kuti ndikutaurirei
asi vatogarepi varamba mhosva yavari kupomerwa
so nyaya yekuti maagenti akanga abva akazorohwa muroti kuona kuti mastori kungonyepawo zvona munhu achienda kuelection achifila kuti ndinonodziwa kana kuti achitya anofanira kuzviprepare kuti agozovapa vadzigiri vake tana nguo yokuti sei takadziwa
mutaureri weZANU-PF Masvingo vapepuka chiwewe vatiwo patorava riti zvemhirizhonga
ino zviri pachena kuti avo vari kuita mhirizhonga vanhu vanoziva kuti apachisina chembwa ivo vatenzi vararira mangai bato reZANU-PF richakunda zvine mutsindo nomusi wechitatu nokuti ibato revanhu
asi munyori mubazi rezvesarudzo kuti triple C mumasvingo vagodzi madzikanda vanoti mhirizhonga haisi kuzotadzisa vatsigiri vavo kuvhotera shanduko musi wechitatu mutauriri wemapurisa mumasvingo inspector kuda kwache Dehwa vata vasati vanzwa nezvenyaya idzi
ndisati ndamaripoti acho hasati ndamaona hangu but encourage kuti kana pane anenge achiti ndarohwa pane ripoti ngaingoisa ripoti kumapurisa so hati tobva taona kuferefeta ripoti yacho
Veesangano rinorwira kodzero dzevanhu recommunity tolerance and reconciliation development kana kuti COTRAD vanoti dunhu remasvingo ndiro rine nyaya dzemhirizhonga dzakawandisa kudarika mamwe matunhu musarudzo gore rino ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mtimba.